manera kanaka muri yeZimbabwe ino studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vateereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechishanu zvita 13/2024 makateerera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoizvi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa, sasachigaro wesangano reSADC, nhasi vatambira zviri pamutemo maofisa achanga ari muzinda wesangano iri muGaborone muBotswana. Civil Protection Unit yokumbira bazi rezvemari mamiriyoni mazana maviri nemakumi mashanu emadhora ekuAmerica. Yekushandisa mugadziriro yedu tumpengo Cyclone Chido riri kutarisirwa kusvika munyika svondo rinouya. Zimbabwe yokurudzirwa kushandisa njere dzechizvino zvino dzinowanikwa pamadande mutande kana kuti artificial intelligence senzira yekurerutsa mabasa anoitwa pamwe nekusimudzira upfumi hwenyika. Iyi ndiwe mumwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa, sasachigaro wesangano reSADC, nhasi vatambira zviri pamutemo maofisa achanga ari muzinda wesangano reSADC ari muGaborone muBotswana. VaMnangagwa vatungamirawo zvakare pakuparurwa kwenzvimbo ichavakirwa muzinda wemauto yenyika dziri muSADC, eSADC Standby Force Regional Logistics. Vachitaura pamabiko aitirwa mumusha weRasesa aya, Runoe musha uri makiromita makumi mana kumaodzanyamba kweguta guru reBotswana reGaborone vaMnangagwa vati chiitiko chekuvaka muzinda wemauto ichi mavambo akanangana nekupedza mhirizhonga mudunhu vaenderera mberi vachiti zvinosuwisa kuti dunhu reSouthern African Development Community kana kuti SADC riri kusangana nematambudziko ehondo dzemarudzi asingaperi kunyanya nyaya mumakore mana apfuura Mwedzi wakapera, SADC yakatora danho rekuwedzera nguva yechikwata chiri kurwisana nevavengi kana nevapanduki muDemocratic Republic of Congo kana kuti DRC senzira yekuunza runyararo kumabvazuva kwenyika iyi kusvika muna zvita wegore rinouya. Anoona nezvekudzivirirwa kwenjodzi munyika mudivi reCivil Protection Unit vaNathan Komo nhasi vakurudzira bazi rezvemari kuti ripe CPU mamiriyoni mazana maviri nemakumi mashanu emadhora ekuAmerica kana kuti US$250 million vachiti vanoda mari iyi kuitira kuti vachengetedze upenyu hwevanhu pamwe nekugadzirira matambudziko achakonzerwa nedutu mupengo retropical cyclone Chido iro riri kutarisirwa kusvika muZimbabwe svondo rinouya. Godwin Mangudya anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura pamberi penhengo dzekomiti inoona nezvekudzivirirwa kwenjodzi yeNational Civil Protection Committee, vangomuvati kunyange hazvo pane zvimwe zvinoda mari, zvakakosha kuti CPU ipiwe mari panguva ino kuitira kuti ichengetedze upenyu hwevanhu.
Chataa kungoda kuti bazi rezvemari richitibatsirawo nemari. Hatidi zvekuti tinozopuhwa mari yakakwana dambudziko. Korapo ngatipuhwe mari yacho iko zvino tigadzirise nyaya dzacho dzisati dzaita.
Vati kunyange vakasawana havo mari yese yavanoda, zvakakosha kuti vapiwe imwe mari yacho kuitira kuti vagadzirise matambudziko anokonzerwa nemadutu mupengo.
Tikatarisa zviri kuitika, zvikoro, matenga, makiriniki, dzimba zviri kudonha, zvese izvozvo vanhu vanoda rubatsiro kumamisho. Ukanzwa munhu anotaura kuti hapadi rubatsiro chibatiro kana ari politician haana constitution.
Vango muvati bazi ravo rakagadzirira kuita basa raro nemazvo kumatunhu ese anotarisirwa kubatwa nedutu mupengo recyclone Chido svondo rinouya. Vati dare makurukota rakatambira urongwa hwavo hwekugadzirisa zvinhu hwemalt hazard contingency plan uye chasara imari chete. Hatina kukwanisa kubata gurukota rezvemari vamutuli Ncube kuti tinzwe divi ravo panyaya iyi. Vamiriri vemapazi ese ehurumende nezvikwata zveunited nations munyika vatiwo vakagadzirira kubatsira tsirana nehurumende mukudzivirira njodzi pachasvika cyclone Chido. Mumwe mukuru anoona nezvemamiriro ekunze mubazi remeteorological services department of Zimbabwe vajames Ngoma Junior vaudza musangano uyu kuti pari zvino zvinotarisirwa kuti dutu mupengo iri richabata matunhu mana anoti Manicaland, Mashonaland East, Mashonaland Central neHarare.
Kana yakuzopinda mukati me Southern Africa inenge yatishomeke panhau yemvura uye mhepo yacho inenge yatideredzeke. Opportunity yakutarisirwa kuti makilomita inenge yakutenderera nayo iyo tinoti spin speed inenge yakusvika kuma 50 kilometers yaredusa from 200 kilometers uye kufamba nayo pari zvino.
Asi vakurudzira veruzhinji kuti varambe vachiteerera maredio nezvivhitivhiti kuitira kuti vanzwe kuti cyclone Chido ichange ichifamba sei uye kuti ichange yakasimba zvakadii paichasvika muZimbabwe. Mukuru werimwe sangano rinoshanda rakazvimirira kuchipinge nechimanimani replatform for youth and community development vaClarice Maduku vaudza Studio 7 kuti kunyange hazvo vanhu vave kuziva kuti cyclone Chido iri kuuya gadziriro dzacho hadzisi kufamba zvakanaka nekuda kwekushaya zvikwanisiro.
Vanhu vese vari kuziva kuti cyclone iri kungouya asi zvinofanira kunge zvichiitwa zvekuti tinofanira kunge tine maevacuation centers, tinofanira kunge tine ruzivo rwekudzidzisa vanhu kuti vange vachiziva maearly warning signs ekuti zvakuda kuya tocha sei. Vamwe vanhu vachiri very resistant, saka tiri kunetseka nekudila nepfungwa dzevanhu. Yatingati nyaya yayo yekuti vanhu vange vaine kakunzwisisa kuti dzimwe nzvimbo dzevari kugara vanofanira kutobvako zvachose.
Vatiwo vanotarisira kuti hurumende ichatsigira CPU nemari yairi kuda kuitira kuti ikwanise kuchengetedza upenyu hwevanhu kubva kudutu mupengo iri. Kushanduka kwemamiriro ekunze ndo kunonzi kuri kukonzera madutu mupengo munyika dzakawanda musati. Dutu mupengo range rakaipisisa icyclone Idai iyo yakauraya vanhu 1593 ikabatawo vanhu mamiriyoni matatu munyika dzinoti Mozambique, Malawi neZimbabwe muna 2019. Cyclone Chido iri kubatawo nyika idzi nhatu zvekare uye dzave kutoshanda pamwe chete mukuedza kudzivirira njodzi. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Manguja.
Zimbabwe iri kukurudzirwa kushandisa njere dzechizvino zvino dzinowanikwa pamadande mutande kana kuti artificial intelligence senzira yekurerutsa mabasa anoitwa pamwe nekusimudzira upfumi hwenyika sezviri kuitwa nedzimwe nyika. Tobias Mudzingwa anotipa izvi ari muHarare.
Izvi zvakabuda pamusangano wapera nhasi uyo wanga uchiitwa kwesvondo rese. Musangano uyu wanga uri wekuratidzira kushandiswa kwenjere dzepamadande mutande dzechizvino zvino mukuitwa kwemabasa kuchishandiswa ruzivo urwu kana kuti Artificial Intelligence and Innovation Week. Vanomirira sangano reUnited Nations Development Programme muZimbabwe vaAyodele Odusola vanoti kushandisa Artificial Intelligence kunokwanisa kusimudzira upfumi hweZimbabwe.
Access to artificial intelligence education, how do you promote mentorship?
Tine chivimbo chekuti AI ichabatsira zvakanyanya munhau dzehupfumi mune zvemamiriro ekunze nemuzvikamu zvakawanda zvehurumende. Chakakosha kuita kuti munhu wese kusanganisira vari kumaruwa vasasaririra kumashure apo nyaya dzekushandiswa kweAI dziri kuenderera mberi.
Gurukota rinoona nezvekushandiswa kwemichina yechizvino zvino muzvare tatenda mavetera vanoti hurumende iri kuedza nepese painogona kuti vari kumamisha vafambirane nevamwe munyaya dzechizvino zvino.
Saka nyaya yekuti tisitema dzeka kumamisha anoda kuti vanhu vazive vave neruzivo ndochokutanga. Chechipiri, vanhu vawane manhare mbozha acho anoita vapinde pamasaisai. Chechitatu, vanhu vawane connectivity inoita kuti vasvike ikoko. Saka naizvozvo zvinhu zvatiri kuita seminist of ICT tikange tagona izvozvo ndinoona kunge kuti tinoachivha vision yapurezidendi yedu amunangagwa yekuti tikwanise kusvika pane digitalize Zimbabwe takanangana na 20 pesa.
Muzvare Mavetera vaenderera mberi vachiti kunyange varipo vamwe vanoti kushandiswa kwemichina yechizvino zvino kunogona kutorera vanhu mabasa. Izvi handizvo.
Ndo zvakuita nyika. That is where the world is going to. Ndoba kuenda nyika. Saka naizvozvo ngatishandise zvino zvinobva nezvino. Haungati iye zvino kwakunzwa kushandisa matrakiti. Iwo unongoramba uchikunda kushandisa basa. Naizvozvo ngatare kuti nyika iri kuita sei. Zvizvi zvino zvino zvakuitika. Nokuti ndokuvandudzika kuita nyika yacho. Tiri kuramba tichiendera mberi nekushandisa masaisa kuti vandudze maitiro atinoita zvino. We are not supposed to be left behind in Zimbabwe. Ngatiite izvozvo kuti pasava neanosarira. Naizvozvo zvakare ndonditaura kuti hapana anotorwa basa. Unogotorwa basa sei. Ngatitarire mikana iri kubuda nekushandisa kwatakuita tichiendera.
Gurukota rinoona nezvenyaya dzevechidiki avo vaivawo pamhemberero idzi vatino Machakaire vakaudza Studio 7 kuti kushandiswa kweartificial intelligence kunopa vechidiki mikana yakawanda yekuti vavandudze zvinhu zvakawanda.
Izvozvi hondo yatana iyo haisiri hondo yembo yekuseenza nemaoko, iya hondo yekuseenza nepfungwa kuti tivake nekuumba zvatingishira kuumba. Ndo zvavepo. Hurumende haikwanisi kuita yoga isina vanhu. Vanhu ndo vanotofamba pamwe chete nehurumende kuti tikwanise kusimudzira nekuburitsa zvinoita kuti Zimbabwe yedu ienderere mberi.
Asi nyanzvi munyaya dzezveartificial intelligence vachishanda nekambani yavasina kuda kuti idomwe nezita vaCharles Sande vanoti zvipinga idzo zvekuti AI itekeshere munyika zvichiri zvakawanda.
Artificial intelligence chiberekwa uchizvarwa chekunze. Mukuva achizvarwa achikunze zvinoreva kuti mashandisiro azvinoitwa kunze nekunokutati uye kuti Africa tobva tauya tobva tati Zimbabwe anogona kusiyana. Kunoku kuti unyatsotanga kuti magetsi woti data racho woti kushandisa kwacho nekutonzwisisa kutoshandisa magadgets madevices acho kunoti nezeo michana.
Zvimwe zvinoitwa nemichina yechizvino zvino zvanga zvichiratidzwa nenyanzvi dziri mubhizimusi iri kushandisa michina kubatsira vanhu vanorwara kunyange pasina chiremba kuona tsaona dzinogona kukonzereswa nekuchinja kwemamiriro ekunze uye kubatsira vana vechikoro muzvidzidzo zvavo. United Nations Development Program iyo yanga yakabatana nehurumende mukupemberera svondo reArtificial Intelligence and Innovation Week yakaunzawo chivakwa chayo chesimbi asi iine chimiro nepfungwa dzinenge dzemunhu chinonzi Sofia kuzoratidzira zvimwe zvinoitwa neArtificial Intelligence mukubatsira upenyu hwevanhu nenyika. Ndakamirira Studio 7 ndiri muHarare, ndini Tobias Mudzingwa.
Vateereri, hechino ichiziviso chakakosha. Tave kukwanisa kukupai nhau dzedu paVOA Show na WhatsApp channel yedu uye nepaFacebook mazuva ose. Kana muchina kubatana nesu pamadandemutande eWhatsApp neFacebook, endai paWhatsApp movhura pakanzi update, motsvaga pakanzi VOA Show na motifarira kana kubaya follow. Kwenye vanoda kushandisa link, munokwanisa kuenda pa Facebook page yedu, patinokupai link ye WhatsApp channel ye VOA Shona. Govana ine vamwe na uze Studio 7, dzinotema dzisina divira dzakarerekera. Tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Hurumende yeChuto muNiger yambomisa kushanda kwemwedzi mitatu nepfenyuro yeBBC ichipomera mhosva yekuburitsa manyepo anogona kukonzera kusagadzikana pamwe nekuzvidza mauto ari kurwisana nevapanduki. Hurumende yeChuto iyi yatiwo zvakare iri kunyora gwaro renyunyuto kune pfenyuro yeRadio France International. Nepfenyuro mbiri idzi nechitatu dzakaburitsa nhau dzekuti vapanduki vakauraya mauto makumi mapfumbamwe nevanhuwo zvavo vanodarika makumi mana mudonho riri kumuganho neBurkina Faso. Gurukota rinoona nezvekutyidzana nedzimwe nyika muAmerica vaAntony Blinken nhasi vati America neTurkey dzinobvumirana pane zvadzinoda kuona hurumende yeSyria itsva ichiita zvichitevera nhaurirano dzavaita muAnkara muTurkey. pamusangano wavaita pamwe chete negurukota rezvekudzidzana nedzimwe nyika muteki vahakam fidan vablinken vati nyika mbiri idzi dzinoda hurumende inobata matomo musiria ine vanhu vanobva kumapoka ose ichishandira vanhu Shoko anotevera anoratidza maonero ehurumende yeAmerica. America yakatambira kumusha zvizvarwa zvayo zvitatu zvakadzoka zvaive muhusungwa muChina kwemakore akawanda. Max Sweden, Kai Li naJohn Lim vakadzoka kuAmerica mukupera kwambudzi. Max Sweden akakandwa mujeri muChina zvisiri pamutemo achipomerwa mosva yekuve nechekuita nezvinodhaka muna 2012. Akanga akachengetedzwa mujeri reJiangmen akapiwa mutongo werufu muna 2019. Sezvinotaurwa negwaro reUnited Nations riri pamusoro pekusungwa kwevanhu zvisina tsarukano reUnited Nations Working Group on Arbitrary Detention, kunyange hazvo mutongo wake werufu wakanonoka kuturwa, Sweden akatarisana nemagariro asina kutsvinda mujeri uye aigara achinyimwa mukana wekurapwa. Kai Li akasungwa zvisina tsarukano muChina muna 2016 achipomerwa mhosva yemanyepo yekuti aive musori achishandira boka rematikitivha emuAmerica reUS Federal Bureau of Investigations. Akatongwa pasina aiziva akatongerwa kugara mujeri kwemakore gumi. John Lim akasungwa muna 2021 achipomerwa mhosva yekusora. Kudzoka kwaSweden, Lee na Leng kunotevera kusunungurwa kwechimwe chizvarwa cheAmerica chakakandwa mujeri zvisiri pamutemo muChina, David Lin. Lin aive mufundisi akanga ari muhusungwa muChina kwemakore anodarika makumi maviri asati aburitswa muna Gunyana. Kuburitswa muhusungwa kwese uku kwakauya mushure memwedzi yakawanda yekutaurirana pakati peAmerica neChina. Mumashoko kuvatori venhau, mutauriri webazi rezvekudyidzana nedzimwe nyika muAmerica vaMatthew Miller vachikurukura nezvekuburiswa muhusungwa kwaLin vakati nguva yose apo gurukota rezvekudyidzana nedzimwe nyika raisangana nevakuru muhurumende yeChina raisimudza nyaya yaDavid Lin nezvimwe zvizvarwa zveAmerica zvakasungwa zvisiri pamutemo uye rakati richaramba richirwira kuti zvimwe zvizvarwa zveAmerica zvakasungwa zvisiri pamutemo zvisunungurwe. Gurukota rezvekudyidzana nedzimwe nyika muAmerica vaAnton Blinken vakanyora padande mutande reX kuti vakave nemukana wekutaura nevarume vatatu ava apo vakadzoka kumusha kuAmerica panguva yakanangana nezororo reThanksgiving. Vakati vakaudza varume vatatu ava kuti vari kufara sei kuti vaive vaine utano hwakanaka uye kuti munguva pfupi yaitevera vainge vozosangana nevadiwa vavo. Hurumende yavaBiden yaedza kakawanda kuburitsa muhusungwa zvese zvizvarwa zveAmerica zvakasungwa zviri kunze kwemutemo mhiri kwemakungwa. Mukutanga kwegore rino, mutungamiri wenyika vaJoe Biden vakatara musi wakurume 9 sezuva rekurangarira zvizvarwa zveAmerica zvakasungwa zvisiri pamutemo kunze kwaAmerica kana kuti US Hostage and Wrongful Detainee Day. Muchiziviso ichi vaBiden vakanyora vachiti, nhasi nemazuva ose America inosimbisa kuzvipira kwakakomborerwa kuzvizvarwa zvayo zvose zviri muhutapwa nemumajeri zvisiri pamutemo kunze kwenyika. VaBiden vakati vanovaona uye vanomira navo vachiti havasi kuzomira kushanda kusvika vose vadzoka kumba vachisangana zvakare nemhuri dzavo. Aivanga ari mashoko anoratidza maonero ehurumende yeAmerica andakuverengerai. Makateerera ku Studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Iye zvino yave nguva yenyu vateereri yekuzvitaurira moga zvamunofunga.
Makadiko paStudio 7, makadiko paStudio 7. Tiri muno muchiredzi kumapurazi kuno kheya. Munangarwa ngatione vanaofanishara kuno kwanaofanishara. Vanaofanishara okwara neshomo kuno kuwana magurikwishi. Saka iya, president ngambotionawo mani kuti kwakatoshata kuchiredzi.
Masura se studio 7. Tongoramba tichitaura kuti haisi problem yekuti kwai ma British ndo varamba kuti Zimbabwe haifaniri kudzoserwa Commonwealth. Zvagwa zvemuZimbabwe vanowana mari vane support ndivo vari kurambidza nyika dzemEU kuti musagamuchira Zimbabwe kuti idzokere muCommonwealth, nokuti vanhu vavo vavanenge vachiisa mberi kuti parai mhosva musungwe vanenge vasungwa.
PaStudio 7 maswera sei PaStudio 7 tinokumbira PaStudio 7 sevatauriri vedu tisingagoni kutaura kuti mutitaurirewo kuhurumende kuti itaurire masabho kuti adzore moyo arege kuuraya vanhu nenzara senge isu tiri kuno kwamutoko kuward 11 tina sabho kuti heza anetsa nekunyima dzimwe mhuri chikafu kitase chake titaurireiwo kuvataurira hatizive kuti vari kuzviziva here hurumende izvozvo kuti kune masabhuka ari kutora mutemo kuisa mumaoko avo tapota tapota
PaStudio 7 makadii baba chinogurei baba wangu vamafasa tinowanzwa zvavanenge vachitaura vamafasa munhu uri panhimbe munhu uri pandima yekutsvaga mari munhu wakahaiwa nezanupf mwana akatorarama wakakurira muZimbabwe achidzidza pachitungwisa but vamafasa munhu ari kutsvaga mari ndo zvekuita mafasa unotozviziva mamiriro nechimiro chenyika Munangagwa haana kana history yaasiya yakanaka munyika medu hakuna kana history yaasiya na Munangagwa ndo the poorest president in Zimbabwe Smith aitwa nani unoda kugadzirisa nyika dzemusadhaki iwewe nyika yako iri pacrisis iri padambudziko ungadzikwanisa gadzirisai nyika iyi vanhu vezanupf noti zvamuri kuita izvo
vanhu vamunongoti kwai vaiswa pemasanctions ava vaiswa masanctions America neBritain dzatemera zvirango zvinobatsirei zvozobatsire chii kungonzi kaita kupa masanctions ngemuromo dinotanga tichizoti vakasungwa kana vakarohwa taizoti yaya noti kungoti takupa masanctions ngemuromo zvinobatsire chii ndo zvinoita kuti varegere izvozvo
PaStudio 7 masura sei Studio 7 masura sei mese zvenyu PaStudio 7 ipapo murisei ndinoda kubatsirana neuyo anongoti chifayo waita sei chifayo siyai akadaro chifayo akataura wani pasura tinofarira song yanai charamba ndiri munana kurevati chifayo minana naye pari kana usati waziva mwari ucharamba uchigwadziwa nachifayo siyai akadaro andiende zuro apo zvaitira Peter Nkofu no please chifayo siyai akadaro
Idzo dzanga dziri pfungwa dzavamwe vateereri dzisinei neStudio 7 isu hatina kwatakarerekera. Tumirai mazwi enyu paWhatsApp namba dzinoti +1 202 465 0318 muchitudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Asi vanoda kutumirwa nhau ngavaite zvekunyorera panhamba idzodzi kwete kutumira mashoko. Muchirongwa chedu chemagitaro chesvondo rino tinokupai hurukuro nemuimbi ari kusimuka zvine mutsindo achiimba musambo wesungura Elfast Mashamba remagitaro achinzi Shamblo. Shamblo chizvarwa chekujerera kuzaka. Ngatinzwei hurukuro yaaita naIvan Zisininga weStudio 7.
Chokwadi chokwadi vachirwe makadi nguva yareba tinombotaura chose izvo pane zvinowani zvatiambogadzira takawanda tiambogadzira album tine zvitsva zvatikabura ipapo gore rine pera rondopera abudisa 4 masongs ataitora mualbum redu yokutanga inonzi mudiwa wangu inoteera inonzi mwanangu inoteera inonzi upenyu inoteera ichinzi makaita henyu
saka namba refu idzvairi riri kutambirwa sei muchaunga umu
aiwa tinotenda asingambobviri vatsigiri music yedu iri kutambirwa zvashuwa iri kutambirwa mwana tichikombi yagore zvataimbova patikambotaura tose pano nezvatava ike zvino vazhinji vanenge vakutotizivawo zvisingambobviri zvezero redu tiri kurirawo tinotenda zvisingambobviri
Mune mashoko here amunoda kusira vatsigiri venyu
manzani ngada kutaura kuvateriri vedu ndekuti aiwa rambai muchititsigira rambai muchititsigira let's grow together shamblo music ngenyu rambai muchititsigira tiwane simba arakubika zvimwe zvinowana simba redu riri mamuri vateriri ndimi munotisimbisa zvakatinongoti rambai muchisheya music yedu nalamwe muchiudzana muchiudzana muchidzivhotirawo kumukoratidzo dzivhotirwo vhotirwo kudzipinde mumatop 20 matop 10 zvese izvo zvinokudzirikwesta munzvimbo dzenyuro dzakasiyana siyana zvinobetsera kuti brandi kure
vangade kuhaya shamblo kubata shamblo kuteverera manzi yenyu zvokufollowa followers vanokuwana ikupi
vanoda kundibata vanondibata pa +26378335630
tobuda nekapi nhasi timbokwenya zvitsva izvi
nhasi tinobuda nekambo kanyuwani kandichangokuburira yaka kandikatora paalbum kanonzi mwanangu enjoy
Kambo kanonzi mwanangu manzwa hurukuru yaitwa na Elfast Shamblo Mashamba ari parunare muHarare na Evans Zininga Studio 7 musakanganwa chirongwa chelive talk na 8 PM nhasi manheru apo tiri kutarisa zviri kuitika kumiganhu yenyika panguva yezvizvarwa zvezimbabwe zviri kunze kwenyika zvave kudzokera kumusha kuzorore kisimusi negoredzva sezvo nguva yedu yapera regai timbotarisa musoro yenhau zvakare mutungamiri wenyika vaemarson munangagwa sasachigaro wesangano restadic nhasi vatambira zviri pamutemo mahofisi achanga ari muzinda wesangano iri mukaperoni mubotswana cpu yokumbira bazi rezvemari mamiriyoni mazana maviri nemakumi mashanu emadhora ekuamerica yekushandisa mugadziriro yekudzivirira dutu mupengo cyclone chido tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi ini ndini jonga kandemiiri ndikusiyamuina standikile mutsanga
Kuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele. Amatshono zisobo siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC. Lamukela emsakazweni we Studio 7 ngolwesihlanu mhlaka 13 kumpalakazi 2024 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu namhlanje, uMongameli Emmerson Mnangagwa lamhla wethekelele kweleBotswana lapho amukele ngokusemthethweni ama-ofisa wenhlanganiso ye-SADC wasesungula ukwakhiwa kwesiphala sokugcina izikhali zebutho lokulondoloza ukuthula elamasotsha adabuka emazweni alowo mhlubulo.
Ukuthula kulethwa kakhulu hayi libutho, hayi ngamasosha, kodwa ikubuswa kahle kwabantu. Kudingeka kubuswa ngendlela ehlonipha amalunga labantu, abantu baphathwe ngokulinganayo kungakhathalekile ukuthi bahlala kuyiphi indawo.
Sixoxa lasebeluphele amaxhego lezalukazi asebefikise iminyaka edlula ikhulu i-100 abethula izixwayiso ngokuphathelane lempilo.
Abalahlonipho kudala umntwana wayebuya lejaha laphandle ebona umntu omdala cashi noma efuna inkazana ungamboni ukuthi uhamba njani injonga kaqoko ayasaza.
Nguhlelo Woza Friday lamhla we-Ezra Chisa Sibanda uxoxa londumiso moyo enduna oyiqembu elizibiza ngokuthi yi-Zim Splash, lona elicula ingoma zomdumo we-disco lisebenza likobulawayo. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kuwona lo msakazi. Umongameli Emmerson Mnangagwa lamhla wethekelele kweleBotswana lapho amukele ngokusemthethweni ama-ofisa wenhlanganiso ye-Southern African Development Community, i-SADC, njengomgcinisihlalo walemhlubulo. Wasesungula ukwakhiwa kwesiphala sokugcina izikhali zebutho lokulondoloza ukuthula elilamasotsha adabuka emazweni e-SADC. Intatheli zindaba e-Studio 7, umqondisi Dube osethulela lolu daba ngokugcweleyo eseGaborone.
UMongameli Mnangagwa ube ekweleBotswana esikhundleni sakhe njengomgcinisihlalo we-SADC uthi uqakathekile ukuthi amazwe asemhlubulweni wangezansi kwezwekazi le-Afrika aqhubeke ebambene. Ekhuluma esamukela isakhiwo se-SADC esisesigodlweni seBotswana eGaborone, uMnangagwa uthe inyathelo leli litshengisa ukubambana kwamazwe angaphansi kwenhlanganiso le.
The SADC House stands as a towering symbol of solidarity, symbol of unity, symbol of freedom, independence and the most importantly
isakhiwo lesi esesadik sima njengesibonelo sokubambana kwethu kanye lokukhululeka kwethu. Oqakathekileyo ukuthi lesi sakhiwo sisisondeza eduze njengamazwe awesadik.
Inkampani eBotswana ibongwe yiyo eyakha ama-ofisi esadik ngaphansi kokubambisana lamazwe akumanyano lo kulokusebenzelana phakathi kwabohulumende lamankampani azimele wodwa, i-public private partnership. Umongameli Bhokola uthi uba lesakhiwo ezandleni zesadik kutsho okuningi kulenhlanganiso lamazwe angaphansi kwayo.
We are here today to be chief witnesses.
Sihlangene lapha ukuthi sibe ngabafakazi bokubambana kanye konke okuhle okutshengiswa isakhiwo sethu sama-ofisi e-SADC.
Besuka ekwamukeleni kwesakhiwo se-SADC, omongameli bobabili balubhekise emzini we-Rasisa obucwadlana nje ledolobho le-Gaborone lapho zakhiwa khona isiphala sezikhali, i-SADC Standby Force Regional Logistics Depot. Umongameli Bhoko uthi ukwakhiwa kwesiphala lesi kuza ngesikhathi umhlubulo we-SADC uqhubeka ubhekana lokungahlaliseki.
They are mostly unsafe in some of their countries. They face strife. They face belligerent hostilities. They are in distress.
Kulabanye abangakhululekanga emazweni abo ngakho badinga usizo. Thina njengeSADC sibone esimsebenzisa ukuthi singenele lapho okulungahlaliseki khona.
Umongameli Mnangagwa yena okunguye otshaye ipiki yokusungula ngokusemthethweni kwakhe kwalesi siphala uthe uqathekile ukuthi SADC ibe lesakhiwo lesi kwenzela ukuthi yenelise ukulwisana longahlaliseki ukhona emhlubulweni lo.
This groundbreaking ceremony is timely and marks a significant stride in our journey towards promoting and consolidating peace, stability and security.
Ukusungula ukwakha kwalesi siphala kuza ngesikhathi esiqondileyo lapho esibona umhlubulo wethu ubhekane nokungahlaliseki emazweni ambalwa.
Ocubula ezombusazwe umnumzana efidlela Ncube uthi noma nje uqathekile ukuthi kube lesiphala esaphathisa ukugcina ukuthula, okubalulekileyo yikubusa ngendlela eqondileyo okuyikho okungaletha ukuthula.
Ukuthula kulethwa kakhulu hayi libutho, hayi ngamasosha, kodwa yikubuswa kahle kwabantu. Kudingeka kubuswe ngendlela ehlonipha amalungelo abantu, abantu baphathwe ngokulinganayo kungakhathalekile ukuthi bakhuluma luphi ulimi, bahlala kuyiphi indawo noma kungaphi kulelo lizwe. Ubulizwe lelizwe kusadika abantu nxa bebuswa kahle kule democracy, kuvotwa ukhetho olukhululekileyo, amalungelo abo ehlonitshwa, kungabandlululwa muntu ngokuthi ukhuluma luphi ulimi, uhlala kuyiphi indawo. Azibi khona izizathu zokuthi baye empini.
Isiphala sokugcina okugoqela isikhali lokunye sikhalelwe ukuthi sibe sesiphelile ngomnyaka ka-2026. Uhlelo lokusumula isiphala lesi luza ngesikhathi izwekazi langezansikwezwekazi le-Africa libona ungahlaliseki kakhulu emazweni afana le-Democratic Republic of Congo kanye le-Mozambique. Ngumqondisi Dube wendaba ze-Studio 7, ngisaron wele Botswana.
Okoko labokhulu becholocho asebefikise iminyaka yokuzalwa elikhulu 100 years ngamunye kusiya phezulu sebethulele umphakathi iseluleko esithi hlonipha uyihlo lonyoko ukuze insuku zakho zande elizweni njengalokho okuchiwo liBhayibheli. Bathi phezu kwenhlonipho ukudla kwesintu kulomthelela omkhulu empilweni zabo. Ungqwele Dube usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Ugogo Ntombizodwa Moyo seleminyaka elikhulu 100 years ungomunye wabahlali basecholocha abalichumi lanhlanu asebeleminyaka yokuzalwa esuka kwelikhulu kusiya kwelikhulu lasithupha 106 years ababuthane emcimbini wokubananza esigabeni sechino kunsukwana ezedluleyo. Uthi usephile iminyaka yonke le ngoba wakhula ehlonipha abantu abadala loba kungasomzali wakhe, okuyinto ugogo athi sisilela kwabasakhulayo bakulezi nsuku. Bona athi sebengumhlambi kazelusile iziqholo ezingakhuzekiyo.
Tomdala wayebuya nomumbi ibhaketi ethi ngigigele ngigige. Manje wakhathesi mpile yanamhla mkhulu ukuthi umntwana namhla ngakwenzela kungamzali.
Inhlanganiso yomanyano we-United Nations ekhangelane lezempilakahle emhlabeni jikelele e-World Health Organization ithi abantu abaningi eZimbabwe baphila iminyaka engamachumi phosi ayisithupha 58.5 years, i-life expectancy ngesiNgisi. Iminyaka le ingcosana nxa iqathaniswa lelikhulu esiphilwe ngugogo Mamoyo, yena othi okunye ukufiphaza impilo yentsha yanamuhla ikugijimela ukucansa abanye becine bebulawa yimikhuhlane efana lowengculazi.
Abalahlonipho, kudala umntwana wayebuya lejaha laphandle etobeni umntu omdala cashe kunje wakhathe sikhone gonyana lao kumbe yabehlonipha umzala sazi dala kwakunjalo. Ngehlonipho sibi noma efuna inkazana ungamboni ukuthi uhamba njani njalo kathozi asazi.
Omunye obesembuthwanweni lo ngugogo esitangwenya oseleminyaka yokuzalwa elikhulu lasithupha 106 years, laye uthi ubusisiwe ngempilo ende ngoba ukhulele mbeko futhi usahlonipha lanamuhla. Kodwa uthi abatsha abasagobeki nanku sebewanatha mponjwana bazikhohlwe lokuthi bangobani.
Noma bathela vela kabalali bathe ukuthi wena ungakudala phina sokubani babiyethelisongo nandawo phela ngikhaba.
Amazwi la agcizelelwe ngokhulu seleminyaka elikhulu lambili 102 years umnumzana Suta Moyo, yena uthi ukudla kwesintu ngokunye kwezinto eziqhelise impilo yakhe. Ukhulumoyo uxwayisa abasakhulayo ukuthi bejiyane lokusebenzisa izidakamizwa nokunatha utshwala obulimaza umzimba obugoqela injengu. Umcimbi lo ugoqwe inhlanganiso yeSpark Community Trust yona enakelela abantu asebeluphele ngokudla, inhlelo zempilakahle lokunye okuthiyeneyo. Ogogo labokhulu beJolotsho laba babuyele ezindlini bethwele ukudla kugoqela izinkwa, impupho, amahewu, irayisi lamafutha okuphekisa abakuphiwe inhlanganiso le kulumkhosi. Isiphathamandla seSpark Community Trust unkosikazi Samantha Ruzawe uthi sebeleminyaka emithathu benanza izalokazi lamakhehla sebefikise iminyaka yokuzalwa elikhulu kusiya phezulu. Uthi lanxa bevame ukubabizela kobulawayo, lonyaka babavakatshele endaweni zabo ezehlukeneyo.
I-organization ekhangela abadala wa 65 years and above abalemkhuhlane enjenge-BP, tshukela, stroke, dementia le-prostate cancer.
Umbuthano lo ungenwe ngabantu abagoqela induna yesigaba uMnumzana Amandla kaZulu Khumalo Mathupula, yena obehamba labalisa bakhe. Ngimele iStudio 7 seCholocho, ngingungqwele Dube.
Linjani balaleli bomsakazo weStudio 7? Sifisa ukulivikela ukuba sesile WhatsApp channel eVOA Ndebele. Ngena khona manje kuVOA Ndebele WhatsApp channel, lapho esilinika khona izindaba zeZimbabwe ezimqotho, amavideos, imifanekiso lokunye. Ngena ngelinki efakwa kuma WhatsApp groups eVOA Ndebele namanye elijayele ukuthapha khona izindaba zethu. Ulakho njalo ukudinga iVOA Ndebele WhatsApp channel. WhatsApp yakho ungene kuyo ngokuvula ili linki ekhona lapho. VOA Ndebele WhatsApp channel yinkundla yakho.
Idolobho lakobulawayo lamhla liqoqele abantwana abedlula amakhulu amathathu idili yobulawayo crawl phambilini kwekhisimusi, lapho bekuthe gwaqa umeya waleli dolobho uMnumzana David Coulthard lezinye iziphathamandla. Abanye balaba abantwana bebengabavela lapho kugcinwa khona intandane, njalo lalabo abazinakekelayo bebekhona. Ezinye iziphathamandla ebezikulo umcimbi zigoqela abahleli bephephandaba le-The Chronicle, The Sunday Times, lelomthunywa ezibalisa uMnumzana Limukani Dube, Lawson Mabhena loNkosazana Gugulethu Ncube. Kukhangelelwe ukuba le micimbi efanayo kuyona le inyanga kampalakazi kulungiselelwa ikhisimusi, lapho inhlanganiso yezehlukeneyo ezande ukunanza abantwana asebeluphele, abagogekileyo labaswelayo. Ngesikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane, umabhalane kahulumende weMelika uMnumzana Anthony Blinken lamuhla uthe kube lokuzwisisana phakathi kahulumende wakhe loweTurkey udaba lokuthi bafuna ukubona kusenzakalani eSyria kulandela ukugenqulwa kukalowo owayengumongameli uMnumzana al-Bashar al-Assad. Uhulumende weNiger usemise umsebenzi okwenyanga ezintathu umsakazo weBrithani weBBC kulelo lizwe ewethesa icala lokusakaza impiko athi ayiqondanga, njalo elakho ukuphazamisa ukuthula iphinde ikhuphe amadlabuzane kubutho elilwisana lamaqembu athile. Uhulumende weNiger ukhokhelwa libutho ophinde wathi uzakhweza ngokusemthethweni insolo ngomsakazo weRadio France International. Yomibili imisakazo yethule impiko ngolwesithathu isithi amaqembu ahlomileyo alwisana lohulumende abulele amasosha edlula angamachumi ayisithiyagalombili 90 labantu makhaza abangamachumi amane kusiya phezulu esabelweni esingcelelane leBurkina Faso. Okwamanje ngesizwe umbiko oveza umbono kahulumende weMelika.
Omunye wabalela amalungelo oluntu abalodumo e-Iran usanda kuphiwa amaviki amathathu ukuthi aphume ejele elesatshwayo ele-Evin esiyakwelatshwa. UNajez Mohammad owaphiwa isicoco se-Nobel Peace Prize uvunyelwe ukuphuma kulandela izicelo zamagqwetha lemuli yakhe. UMohammad wakhutshwa ithumba njalo wahlinzwa unyawo ngodokotela ngenyanga edluleyo. Insuku ezingamachumi amabili lanye aziphiwe elezi zinlutshwane kakhulu kule nyanga ezintathu ebezicelwe yimuli. UMohammad ongumlobi njalo owake waba yintatheli zindaba kanye lomsekeli womqondisi wenhlanganiso ye-Defenders of Human Rights Center sowabotshwa kaninginengi iziphathamandla ze-Iran ngenxa yomsebenzi wakhe okulwela amalungelo alabo ababotshwa ngenxa yezombusazwe kanye labesifazane. Wagcina ukubotshwa ngomnyaka ka-2021 wagwetshelwa ukuhlala ejele kweminyaka elitshumi lantathu. Uqale ukugula kakhulu ngalesikhathi evalelwe. Efika emzini wakhe ngeambulensi ku-stretcher, uMohammad owaziwa kakhulu ngesibindi sakhe entolongweni ye-Evin utshaye islogani esikhuthaza ukuvikelwa kwamalungelo abomama kanye lenkululeko. Indaba zesinqumo senkokheli ye-Iran esokukhulula uMohammad okwesikhatshana kulandela ukuhlinzwa kwakhe ziza ngesikhathi iziphathamandla zalelozwe ziqinisa umthetho othi abesifazane kumele bagqoke impahla evala ikhanda eyokholo lwesi-Islam e-hijab. Iparlamente ye-Iran isanda kubeka umthetho wokugqokwa kwe-hijab kanye lokuvimba ukuhlangana emacansini kwabantu abangathathananga. Umthetho lo uhlawulisa imali eningi kakhulu abesifazane abawephulayo kanye lamabhizimusi avumelana lokwephulwa kwawo. Elemelika umanyano ye-United Nations lezinye inhlanganiso ezilela ilungelo loluntu zihlala zikhuthaza ukuthi uNajez Mohammad akhululwe. Ekhuluma lentatheli zindaba kusikhatshana esedluleyo, umsekeli wesikhulumeli sogatsha olubona ngobudlelwano belemelika lamanye amazwe uVedant Patel wathi udaba lolu luyadanisa ngoba wayevele engamelanga abotshwe njalo ukugula kwakhe kubangelwa yikuhlukuluzwa inkokheli yele-Iran. Sikhuthaza njalo njengesike sakwenza ukuthi uNajez lezinye izibotshwa zombuswazwe bakhululwe. Lo ngomunye umzekeliso oveza imizamo eziphathamandla zele-Iran eyokuthulisa intatheli zindaba abalwela amalungelo oluntu abafana loNajez Mohammad labo bonke abasola ubukhokheli balelo lizwe. Njalo lokhu kumele kumiswe, kutsho uPatel.
Lo-ke ngumbiko oveza umbono kahulumende weMelika. Sokuyisikhathi sokuzwa imbono yenu linabalaleli be-Studio 7 elisithumela yona nge-WhatsApp.
Basakazi, njani basakazi? Ayisiyashona basakazi. Basakazi, ngiyafisa manje kube nekhodi shapha ekhaya ekuya labantu abaqamba amanga. Ibona nokubezwa nje bethi hhayi umgwaqo hhayi isiqalile ukulunga endaweni enje, hhayi idamu seyiqalile ukwakhiwa, hhayi izibhedlela manje ziyathola umtshini wokulokhu zipho kwelapha imvukuzane. So ngiyacela nje ukuthi sibe nekhodi ezodiyala laba abantu ukuthi umuntu uma esiza emsakazi noma esiyakuma laphana kumakhamera kutelevishini engakhulumi into engabambeni. Ngoba lokhu kokwenza ukuthi abantu behlala nje berojwa kuphela abantu bezana. So akube nekhodi ediyala abantu abaqamba amanga. Wazi nje uzokhuluma amanga, hlale nje 1 month, 2 months ingakuboni ekhodi lo muntu. Mbona nto kuzoba ngcono ukwehlisa into zezandi zokuqamba amanga.
Studio 7 linjani basakazi labalaleli ye-Studio 7? Hayi, mina mfuna nje ukukhuluma uyowindawo ngiphazamisa ucabanga kwami la ngale Mat-South e-Isiza District, e-Isiza South, okwakungu-Ward 6 nokwakungu-Ward 5 kusiye phambili village. Okwenza i-delimitation i-Ward 5 yahle iphuna isiye phambili yayifaka ku-Ward 6. Udubo solula khathesi abantu babanjwe indlala ebuhlungu ngalesi yaziye khona elizweni. Abantu bakasiye phambili village sebefake ku-Ward 6 ngabaholi labathiwa ncedo ngendlela eqondileyo, benze ukucelelwa ku-Ward 6 ku-Ward 5 lapho ababekhona kudala. Sento yakhona iyafrustrata, ibuhlungu. abawa wati five kates ukuze kuse sifane unye kuze kube ale creator wathi creator kwathi five kodwa umgwaqo uhamba la kube wathi six ekhaya chiya khona apho ikhona lapho abantu bona bako abesiye phambili village.
Studio 7 ndinjani ndiyaphila thina siyaphila. Siya kunzima bakithi kunzima yizwe imali ome kanje uthole kusala abanye abantu abaloku besadayo uhulumende uyazama ubusuthanda ukuthi ubhekisise ukuthi uzama kuphi yime buzama khona lokubo empumalanga kodwa ngapha itentshonalanga hayi ma umuntu wasesindebeleni uloku sathi uhulumende uyazama kuyakusa kudala uzala kusanabantu abathi umnanga kwengathethiswa ngokuzagcina engakethela abantu into abazidingayo okuyikuthi uhulumende wakhona kanti uyancengwa ukuthi alethele abantu i-service delivery. Ma uzathi wena ubaba uzamthethisa njani uqede ucele ukuthi akwenzele ulutho wena osathi unguyihlo ungcono usanesikhathi. Kanti manje laba abantu abamvotela abakobulawayo njengoba behlala khona othuma labo gawuleni labaningi bakhona so labo kasoze abalethele i-service delivery nxa ukuthi uyathethiswa.
Labo ngabanye babalaleli be-Studio 7 besipha imbono yabo. Lanile lakho ukusithumela yenu imbono kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Nxa lifuna njalo ukuthunyelwa inhlelo zethu nge-WhatsApp, fakani isicelo kunombolo zona lezo ezithi +1 202 465 0318. Asizweni u-Ezra Sibanda we-Studio 7 exoxa lo ndumiso moyo omelele liqembu.
Zethelela kuhlelo Hoza Friday lo ndumiso moyo leqembu lakhe yalibiza Zimsplash.
I-Zimsplash le yaqalisa ngo-2010 qalisa ukukhipha i-albhamu yokuqala ibizwe le-stage name embizwa ngalo mbizwa kuthiwa NG Nduna elokuzalwa ngibizwa ngendumiso moyo onguye engisebenza laye kakhulu onguye o-bass guitar wethu onguye njalo u-producer wethu unesinika ibhalwa yini ziye zibide yini njalo zibheke ngenthethelelo Ndlovu.
UNduna uthi ukhule ecula ingoma zembube kodwa-ke ebelalela abanye abacula abamanza wangena kwezomculo.
Kule kakhulu ngithanda ingoma zabo Peter Chinethi o-Emma Chinethi bonke oPamela Nkosi siyazinjabulisa kakhulu and ngikwanisa ukuzigidi nami ngaze ngaba lesifiso ukuthi lami ngingene kwezomculo. Saqalisa ngo-1990 sazokhipha i-album yethu 2010 sasesi lama-albhamu angu-10 le ngithisa manje eyiyona entsha yakhona ethi uzomthola.
Masibani ola kuZulu orale kuhlelo lwethu emhlabeni wonke jikelele.
Sizimisele ukubhoda zonke izindawo sibijabulise. Siyadinga inkuthazo yenu, siyadinga ukukhulisa yini, siyadinga ukubana besiphakamise kizo zonke izindawo. Kuma-live shows sikhululekile, kuyasithinta, lisibize sizolijabulisa. Lapho konke emtshadweni, kuyasibiza sizolijabulisa emtshadweni, konke sikhululekile.
Umculo wakho njalo utholakala ngapi Ndumiso?
Ku YouTube sikhona. Even ku WhatsApp uyangithola kulezi number +26377802327. Izi number endlulakala kizo lezo. Even kuma booking uyangithinta kuzo lezi number.
Hiyo umculo wezinslash bebemelwe nguNdumiso Moyo unduna ngokwakhe uhlelo woza woza Friday ikamla mngeza chiso sibanda libe lempela sonto emnandi
usule mini ikumbule wena usule mini ikumbule wena usule mini ikumbule wena usule mini ikumbule wena
lo weqembu elizivisa ngokuthi izim splash lona elicula ingoma zomdumo wedisco lisebenza likovulawayo sizwe uEzwachisa Sibanda Studio 7 exoxa lo Ndumiso Moyo uNduna omelele lo qembu. Uyalandela uhlelo lwe-Live Talk lapho esicubungula imigoqo ebhekane labeZimbabwe abahlala kwamanye amazwe emngceleni yelizwe ngalesi sikhathi sekhisimusi bevakatshela emakhaya abo. Singakehlukani kesikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela. Umongameli Emmerson Mnangagwa lamhla wethekelele kweleBotswana lapho amukele ngokusemthethweni amahofisi wenhlanganiso yeSADC lesakhiwo sokugcinela izikhali ethekelele njengomholi weSADC. Hayike siluqeba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo yimi usithandekile Mhlangani khona pha eWashington DC.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.